mamirire iwayo anofadza zvikuru. Asi tofanira kurangarira kuti chii chiri kuitisa kuti manhamba edu adzikire evanhu vari kubatwa nechirwere nevari kufa. Toramba tichiita zvinhu zviri kushanda. Lockdown yatakaita iyo yakabetsera zvikuru kuti vanhu vasanyanye kuenda kumariro, vasanyanye kuatenda aya atinoti masuper spreader events atakaona achiitika, mapati, michato nezvimwe zvakadero. Saka izvozvo zvinhu zvatofanira kugara tichirangarira pakupembera kwatiri kuita izvino, kuti izvo manhamba ava kudzikira. Ngatirambei tichiita zvinhu zvinoshanda, tichipfeka mamasiki edu, tisakanganwa kuti hatichamhorosani nemaoko tichimbundirana. Patinosangana kumachechi nedzimwe nzvimbo tosangana tiri vashoma, tisakanganwa nyaya yesocial distancing. Tikangokanganwa zvinhu izvozvo, chirwere chinodzoka nehasha dzokuti tinozvamburwa tikazoshayiwa kuti chichaitika zvakare.
Tiri kunzwawo mapurisa ari kuti ari kugunun'una neuwandu hwevanhu vari kufamba vasina kupfeka mamasiki kubva panyevenutswa mutemo uyu. Zvinosiya papi zvamuri kutaura izvokuti lockdown yanga yabatsira?
Izvozvo ndozvichaitisa kuti manhamba edu atange kukwira futi. Inyaya yekuti hatinombobvira tadzidzisa vanhu kuti mamasiki anobetsera isu, haabetseri mapurisa. Vanhu vachirongopfekera mamasiki nokutya mapurisa. Mapurisa ngaachinje approach, asachichidzire vanhu. Ngaave nemweya wokudzidzisa vanhu kuti pfeke mamasiki for your own protection, kuti chirwere chisadzokeichi. Tikangochinja approach yedu kumamasiki, tinoona vanhu vachizotanga kuashandisa zvakanaka.
Ko, panyaya yedzidziso Dr. Madzurira, tichiona kuti veruzhinji vanoda dzidziso, muri kuona iri kuramba ichienderera here?
Dzidziso ini handisi kusangana nayo ini. Dzidziso ishoma. Nenguva yatiri ino tingari yatiri kuona mapazi ese hurumende achiita iti overdrive kudzidzisa vanhu, maradio, matv achiita iti overdrive kudzidzisa vanhu, but ndiri kuona kunge dzidziso ishoma ini, vanhu havasinasa kusangana nayo. Unosangana nemunhu waunofunga kuti munhu akasvinura svinura anokubvunza imwe mubvunzo yaunoti saka iwe munhu kana asati akakuziva zvinhu zvakadai nezvecovid-19 taane 12 months tinayo, zvinorevei kune vamwe vasina kufunda? Saka dzidziso ngatiwedzerei kuhurumende, ngavasaviga information, ngavangodurura zvese kuvanhu, vanodigesta vega vachinzwisisa.
Ko, panyaya yekubayiwawo kwenhomba iyi, tinoona kuti hurumende yakatosvika pakuwedzera chirongwa chefezi 1.
Nyaya yedzidziso futi, vanhu havanyanya kutrusta zvakaitwa nehurumende. Hapana kuitika transparency panyaya yekusarudza mushonga wavari kuti baya wesainofarm, uyezve kuti dzidzisana zvokuti unoshanda sei, maside effects akadii, nokuti udzawo kuti kune dzimwe nyika kwavakashandiswa uri kuita sei. Mushonga uyu mushonga washandiswa kune nyika dzakawanda, asi vanhu vano muzimbabwe havazvizivi. Vari kutoti tiri kuitwa experiment, tiri kuitwa maguinea pig. Hapana dzidziso yakakwana yati yafamba. Saka zviri kunetsa, ngavadzidzise vanhu. Isi tiri kuedzawo nekwatinogonawo nako, but ndiri kutoona kuti inini chero nevamwe vandoshanda navo vakaramba kubayiwa vachiti toda kumbomira tione mabayiwa kuti izvo munoona ramanguva yakadini. Saka dzidziso iri kushota.